igwaro rabva kukanzuru riri kupa chenjedzo kuvagari vachange vachiiwana mazuva api pasvondo. Izvi zviri kubudikidza nenyaya yakataura mazuva mashoma apfuura ekuti mvura kuHarare iri kunetsa. Iko zvino titori nemadhamu akatopwa asi sisina mvura, uye mamwe madhamu atichiri kuseenzesa. Mvura irimo yakasviba zvikurusa uye yadzikira malevels ayo. Saka nzira imwe chete yatingangokwanisa kuti tinge tichiwanisa vanhu mvura, kuita yatinoti pachirungu water rationing, kugoverana goverana mvura kuti vanhu vawana mvura mazuva aya, vawanawo mvura mazuva aya, kuti munhu wese ambowanawo chouviri maringe nemvura.
Tiri kuona kuti kune mimwe misha yamati iwane mvura zuva rimwe chete pasvondo, mimwe misha ichiwana mazuva ose, mimwe ichiwana mazuva mashanu pasvondo. Makasarudza sei mazuva aya?
Izvi zvinoenderana nemadensities ezvimbo, uwandu hwevanhu vari munzvimbo imomo. Mukaita savana Mbare, Highfield, Sunningdale, Mfakose, Grenaside, Willowvale, Adbeni, Southerton, Gaso area nepakati peguta nekunana Mfakose kwakawandisa vanhu. Saka nzvimbo dzakadaro pamirawo yepublic health kunofanirwa kunge kuine mvura mazuva ose, uyezve ndidzo dzimwe dzenzvimbo dzinowanzenge dzichizotushuka zvigwere. Pakati peguta paita kuti pagare pasina mvura. Kouyawo dzimwe nzvimbo tadzisa mazuva anokwanaiwo mashanu. Izvi zvichiitanawo kuti vakawana mvura musi wemuvhuro, chipiri nechitatu, china nechishanu vanocheredzerawo mvura yekuseenzesa pamaweekend. Kuitawo dzimwe tikupa mvura chitatu nechina kuita kuti vanenge vacheredzawo mvura vazoseenzesawo mvura iyoyo yavanenge vacheredzera mazuva kunenge kusina mvura.
Tiri kutarisawo zvakaita semusha weHeathcliff matiuwane mvura zuva rimwe chete pasvondo, ende imwe nzvimbo yakamboita dambudziko rezvirwere zvemanyoka mazuva apera. Makatarisa chii kuti muipe zuva rimwe chete?
Tinge tichitarisawo nepabing capacity yedu yatiinayo, uyezve tinotarisawo zvinhu zvinenge zviriko kunzvimbo idzodzo kuti Heathcliff kune zvibhorani zvinenge zviriko zvinenge zvichishanda, zvinenge zvakacherwa zviriko.